Isusu tinoona chinangwa chedu chatanga tichida kuzadzisa chekuti tinzwikwe tisvike pakuti vamwe vanhu vanga vasiri kuziya kuti nyaya iri kuitika kunyanyanyanya vedu vekuZimbabwe vazvinzwe yasvika nyaya vari kuzvinzwa nekuti tata tichida kunyanya kuita kumotivheta vanhu vamwe vanga vasati vakuziya kuti vanokwanisa kusumuka muno munyika muno makasununguka inyika yekuti havana anovambunyukidza hapana anovarova saka kana tichiti uyai kana kuti vachinge vaine zvavaroda kutaura zvavaroda kushuvira kutaura vanobvumidzwa kutaura chakanakira kuti titaure mazono nekutambanuka kwaita nyika tichishandisa iyo inonzi interneti nyaya dzedu dzinosvika kwese kwatinoda kuti dzisvike
ungati imi chinangwa chenyu changa chiri chei
Chinangwa chedu changa chiri chekuti vanhu vekunyika kwedu vamugabe vazive kuti isu vana nyangwe takagara zvedu kunze kwenyika hatina kugara zvakanaka ende tiri kunyunyuta nekubatwa napa kuri kuitwa vanhu kumba tiri pamwe chete nevana vari kuZimbabwe tiri kuona kutambura kwavanoita nekuti isu tinozviziva kana vanhu vari kumba vatambura tisu tinotanga kuvhunzwa kunzi amai varoda kuenda kuchipatara tumira mari baba varwara sekuru vadai hatina mari yefizi yemwana saka hapana nyaya inoitika kuZimbabwe yatisingazive hapana kutambura kunoitwa kuZimbabwe kwatisingazive isusu tichigara kunoko nekuti tisu tinozopedzisira taakutumira dzimari dzacho dzinodiwa
saka munoona hurumende ichizoteerera here
hurumende yedu kuti inoteerera inga tinozviziva taiteerere nhasi ndopa ingazotiteerera yakambotiteerera gore ripi inga tinozviziva kuti hurumende yedu kubvira 36 years dzayapfuura idzi inoita zvainoda iyo haisi hurumende inoteerera zvinhu zvevanhu pane musi wayakambotiteererawo nhasi ndowaungachisvinga chinje isai kuratidzira kwatiri kuita hatisi kuti hurumende ichatiteerera isu nokuti tinotoziva kuti izvi hazvisi kuzoitika asi isisu tiri kuda kungova vazive kuti tiri kunyunyuta